Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechishanu 21 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vamiriri vevechidiki vanobva kune mamwe mapato ezvematongero enyika vanotambira chibvumirano cheZimbabwe Youth Charter on Peace and the Electoral Processes chinokurudzira kuitwa kwesarudzo murunyararo. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti riri kutarisa nzira dzekubatsira vatyairi vemagonyeti vechidzimai avo vari kunetseka pabasa vari kunze kwenyika. ZANUPF yopomerwa mhosva yokukonzera mhirizhonga mumatunhu akawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vevechidiki vanobva kumapato ezvematongero enyika pamwe nevadzidzi vakasangana muHarare neZuro vakatambira chibvumirano cheZimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Processes chinokurudzira kuitwa kwesarudzo murunyararo. Chiitiko ichi chaitungamirwa nesangano revechidiki re4H Foundation. Mapato ezvematongero enyika aiva akamirirwa pachiitiko ichi anosanganisira reCitizens Coalition for Change, Free Zimbabwe Congress, MDCT, ZANUPF uye vamiriri vemasangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro. Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vanoti chinangwa chegwaro ravo ndechekukurudzira kuti vechidiki vave nechekuita mukuitwa kwesarudzo murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Tanga tichita hurukuro yedokumendi ratinoti Zimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Processes, which is a dokumendi ratakagadzira kuburikidza maengagements atakaita nemapolitical parties edu atataura nemamembers avo kumaprovinces venprc, Parliamentary Youth Caucus nemamwe maorganizations. Rinova dokumendi ratinoti is a guiding tool on the participation of youth in the peaceful electoral processes. We are document redu right to endorsed nama political parties vese vakati vachange vari secondary kwariri. Document rizvakare raburitsa chiumbwa or establishment inonzi Youth Peace Council. Inova council ichange chiongorora nezve peace muZimbabwe.
Nengo dzichaumba kanzuri yamuri kutaura nezvayo iyi dzichabva kupi vamuchenje?
Ma members acho achabva kuma political parties avanenge vari ma signatories to that document. Donzo redu ndirekutive a peaceful electoral processes where young people take an active role in the process. So tinofara mayouth ese mapolitical parties aita chitenderano muZimbabwe vakati hatichadi mhirizhonga, tirikuda peace, kuburikidza nekubvuma kusaina peace pledge uyezve nekubvuma kusaina document atinoti Zimbabwe Youth Charter on the Electoral Processes in Zimbabwe. So tinofara kuti mayouth edu ese abvuma kusaina document ravo rinova document ratichasaina muna August, tichisaina pamwe chete ne peace pledge vhiki rekutanga muna August before the election.
Tinoona kuti veZimbabwe Electoral Commission vane chibvumirano chinosainwa nevemapato ezvematongerwo enyika chekuchengetedza runyararo munguva yesarudzo. Muri kushandawo here navo pachibvumirano chenyu ichi nevechidiki?
Yes, veZEC, they are part and parcel of the stakeholders that we work with. Patakatanga kugadzira chata redu takavaengage, vakaisawo maonero avo. Tinofara kuti veMinistry of Youth vakaisawo maonero avo, veZimbabwe Youth Council vakaisawo maonero avo uye vanga varipo vachiindosa document redu. So Zimbabwe Election Commission, which is ZEC, inoshanda navo maprogramu atinoita. Next week tichange tichiita peace monitoring training yemapolitical parties and other youth in the country, where ZEC is also part and parcel of the facilitators, but the key facilitators ichange iri 4H Zimbabwe and NPRC.
Tinonzwa vechidiki vemunyika variyo vanopomerwa nyaya dzekushandiswa kukonzera mhirizhonga yezvematongerwo enyika munguva dzesarudzo. Zvii zvamunotarisirawo imi kubva kune vechidiki ava mushure mekunge masangana nawo kudai?
Kune vechidiki vedu tinotarisira kuvandudzwa kwemafungiri avo nekuti kana chara nyaya dzeviolence zviri mumusoro memunhu. So tinofara nhasi vechidiki vanga vachitaura kuti nyaya dzepeace ngadzisagumira pano pakutaura zvechata, pakutaura zvepeace pledge, uye musati yasaina peace pledge nechata vari kuti ngasagumira ipapo. Varoda kuti nyaya itekeshere kumanharaunda dzemuZimbabwe dzisvike kumakona ese kuti tese tive tichange tichibvumirana kuti tiri kuda a peaceful electoral process in Zimbabwe.
Ava vanga vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUTCO rinoti rinoshishikana zvikuru pamusoro pevatyairi vemagonyeti vechidzimai. Vatyairi vemagonyeti vechidzimai vakaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakavaomera pabasa zvikuru kana vari kunze kwenyika kwakaita sekuDemocratic Republic of Congo, uko vanoti havabatwi zvakanaka uye vanonetsewa nembavha sezvo vasina pekusvikira pakanaka. Mutungamiri weZUTCO vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kuedza kudzidzisa vatyairi vemagonyeti vechidzimai kuti vave nhengo dzesangano ravo kuti vashande pamwe chete mukuona kuti vanoita basa ravo zvakanaka uye vakachengeteka.
Isu seboka tinotarisawo zvakare kodzero dzevatyairi vechidzimai sematarisiro atinoita kodzero dzevatyairi vechirume, nekuti muindastri medu mune varume nevakadzi vari kutyaira. Matambudziko aya vari kusangana navo kune dzimwe nyika dzakaita sana Mozambique, nyika dzakaita sana DRC, matambudziko akaoma zvikuru. Vari kusangana nematambudziko ematoilets kana zvimbuzi. Zvimbuzi izvi pane pasina zvevanhukadzi panzvimbo zhinji, zvinopatsanira vanhukadzi nevanhurume. Zvinhu zvakaoma zvikuru kuti munhukadzi wemuZimbabwe anopinda mutoireti yevarume. Zvakaoma zvikuru, idambudziko rakaoma zvikuru ravari kusangana naro. Then koya dambudziko rekuti vari vatyairi vemarori kudaro akasangana nevamwe veinforcement kunze, vanoenforce mutemo kana kuti mapurisa ekunze. Vanosangana nenyaya dzekuti mumwe anenge akutoda kutomuda ikoko akumutora advantage. Zvinhu zvatisingatarisiri kuti zvinge zvichiitika. Tinogara tichitaura navo kuti vachenjerere zvinhu zvakadaro kune dzimwe nyika. Hatifari nazvo.
VaMaguraminga, imi sesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, pane zvamuri kuita here kubetsera vamwe venyu vatyairi vechidzimai ava?
Zvatiri kuita ndezvekuti vatyairi ava tiri kuvatora tichitaura navo tichivajoinisa organization yedu kuti tivadzidzise kuti tivamiririre. Kana vawanda then tochiendesa zvichemo zvavo kuzvinofanira kuti zviende. Asi padanho irorii hatisati tanyatsowana full report yezvinhu zvese, takatiemirirawo kuti vauye nayo. Kana vauya nayo toona kuti toita sei. Saka isu tikakwanisa kuti tive nevane chitsama vatinenge tiinavo muorganization medu, kana vawanda then tinenge takuda kuti vatichinyatsoziva kuti vanhu vari kusangana nezvakati ndevakati nevakati, uye tinenge tine nyaya dzinenge dzakauya kwativi. Asi sekuziva kwedu nekuti tinombopinda mumabhodha imomo hazvina kuvanakira. Even muno muZimbabwe tichitarisa futi kuti makambani takatombaataurira kuti ivaiwo nematoireti echikadzi nematoireti evarume moseparata, kuitira kuti pave paine zvikwanisiro nedzimba dzekushandisa dzevanhukadzi, since mutemo wedu uchitendera kuti vanhukadzi vangewo vachityaira panotyaira varume. Saka ndo zvinhu matambudziko atiri kusangana nawo muindastri medu, kuti pavanofamba vachienda kunze muno munotori nani pane kunze kwenyika. Zvakaoma zvikuru, nyika yakaita seDRC inyika yakaomera munhurume, yavatimowo munhukadzi.
Avo vanga vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Miri zvanga yezvematongero enyika iri kuenderera mberi pesarudzo dzemusi wa 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kupupidza akazvimirira kumasvingo anoti akapisirwa motikari uye vamwe vari kukwidza musarudzo dzomakanzuru vakamirira bato reCCC kubhindura vanoti vakarohwa. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Vari kukwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi westi. Vatafadza vamashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANPF mosva yokupisa motokari yavo.
Yesterday they invited the National Executive Youth League kuti izova kampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me, but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo chokuti kwai munomuvengerei tafadzo. Vanhu vakabvumira, so vakabwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeyesilver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupesira, ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction yekwamaranda. Then about 10 kilometers away, ndopa vari kunzi vakaipisira.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Zvichakadaro, meya weguta reBhindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANPF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBhindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato rezanu, kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uyo anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew, musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa. Takanomangara nyaya iyi kucentral police.
Asi vaMandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeCCC.
Ndiriira murohwenyu kana pakatowana ndakanditoipe ndakatozorohwa nevamwe vacho vachindanzi zvimi makaronga kuti munhu arohwe kuza kuti ndakarohwa kubvawo kumapasi 2 apenini ndanga ndakatorara.
Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reCCC kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vaTrustwell Chikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nevavati vatsigiri vebato reZANPF.
Vanga vaine mawiponi, vanga vaine mabhemba nematombo nemamachete. Vatema-tema motokari yangu, vaputsa sikiri yekumberi nesikiri yekurudyi nemotokari. Vanga vaisa manhikiri pasi, mashanga pasi vobatisa moto yangu. Vatoisa mashanga pasi vobatidza moto, saka tazodhiraivha zoita action yekurivhesa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Bato reZANPF nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti havasi kuda zvemhirizhonga. Sangano reZivako Wakabva riri kuita chirongwa cheZivako Wakabva Culture and Language Camp kubva manheru anhasi kusvika musi wesvondo mudunhu rePennsylvania muno muAmerica. Zivako Wakabva chirongwa chinoshanda nemhuri dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuti vadzidzise vana vavo mutauro, tsika nechivanhu chekumusha chero zvavo vachigara muno mudiaspora. Evans Zininga abata mumwe mubereki ari kuendavo kuungano iyi, amai Pamidzai Bhamu Chipunza.
Hai, nini ndiri kuchitambira nemufaro semubereki anogara muno mudiaspora nemwana achiri mudiki zvake achasvitsa makore mairi manje manje. Ndiri kuchitarisira nemufaro inini nemurume wangu takatarisira kuti tichadzidza zvakawanda maererano nekukudza vana vedu especially vari mudiaspora kuti vange vachiziva tsika nemutauro nemagariro edu sevanhu zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zveAfrica.
Muri kuona ivo vana ava kuno kudiaspora uku vainewo chidokwa dokwa chekudzidza mitauro netsika dzechivanhu dzekumusha kwedu here?
Ndinoona zvichisiyana siyana, zvimwe zvacho zvichienderanawo nekuti vabereki vane muono wakadii nenyaya yetsika nemagariro, zvinoita kuti vana vange vaine kakuziva, ndingati exposure iya ine zvainoita, kuti vatoziva kuti kune mutauro wakaita seshona, kuti vazive kuti kune tsika dzevanhu vekuZimbabwe, kuti vazive zvese izvozvo. Dzimweni dzenguva zvinhu zviri kubva kuvabereki nevanhu vari munharaunda vavanoona vachikwanisa kunge vachikurukura navo vachiona pakurarama kwavo zuva nezuva. Saka zvinosiyana siyana, vamwe vanenge vaine chido nazvo chaizvo, asi vamwe vanenge vasina shungu dzakanyanya, kunyange vachiona vabereki vavo vachinzwa vabereki vachitaura nemutauro wedu kana kuti vachidya sadza, vamwe vanenge vasingadi. Saka zvinongosiyana siyana.
Ndotarisawo kuti paurongwa ihwohwo zvinenge zvichiitwa ndezvipi? Tanzwa pachitaurwa kunzi kunenge kuchiitwa mitambo, ngano nezvimwe zvakasiyana siyana.
Zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Patinosvika tichatanga tichiita zvingano taura dzana tsuro nagudo, then musi wemugovera tichange tiine zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika zvichienderanawo nemazera evana. Kune tudoko, koita vepakati, koita vanenge vati kureiwo, vanenge vari vane makore makumi nemaviri zvichiendera mberi. Saka kunenge kuine mitambo, kunenge kuine mikana yekunyora nyora nekudhirowa, kuchange kuine makwikwi zvekare evana vanenge vachishambadza zvavanokwanisa kuita, kana kuri kutamba, kuri kuimba nezvimwe zvakadaro. Uyezve kuchaitwa panenge pachiitwa mutambo wetalent show.
Amai pamidzaiba muchipunza vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, mukuru wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box vanokurudzira vatori venhau kuti vanyore nhau pamusoro pezvinodhaka netsitsi nokunzwisisa kuitira kuti vane dambudziko iri vasashorwa. Vachiti panofanirwa kuwanikwa nzira yokudzikisa kushandiswa kuita zvinodhaka. MuNews Zimbabwe, nyengo yeCentral Committee yeZANUPF vatafadzwa shumba inopomerwa mhosva nemukuru weCentral Intelligence Organization vaIsaac Moyo, vachiti ndivo vakatuma vanhu kunopisa motikari yake sezvo ari mumakwikwi esarudzo kuti aite nhengo yeparamende achikwikwidzana nemudzimai wavamoyo Priscilla. Motikari yavamoyo yakapiswa ikasara yanguva deme. MuZimLife.com mupurisa umwe nezi anoti ari kuferefeta nyaya yomwana mukomana wechikoro ane makore gumi nemashanu anonzi akabaya umwe mukomana ane makorewo gumi nemashanu pamusoro pemusikana pachikoro cheMasogwe Secondary School. Mukomana uyu akabva afira ipapo. Yave nguva yanyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tsisi paja HB tine kunyunyuta nezviri kunyanya kuitwa neZanu. Zanu yakajara kwaishiri nemuriro wayo haimbouregedzi. Vamunanga gwarongo bribe vanhu vachingoti kwanzi ngakuve nerunyararo, vari kuzviziva kuti vari kubaya baya kupi. Vanhu vezanu PF vakatojera, ko zvamunoti munodiwa nevanhu reason why yamuri kupanika kudaro ndei imunoti munodiwa nevanhu plus munoti mimi ngakuve free and fair plus munogona kuriga mune army mune mapurisa mune zvose fererimu manotora kumukati makuda kuchinozokuita kuti mupanike mutorerize vanhu chinokuita kuti mupanike nema MPS mapanika why toda kuziva kuti chichakuita kuti mupanike plus toda kuziva kuti masoja eZimbabwe muri wiki zvakaita sei zvokupindirwa muchirugu uri jongo pindirwa nerimwe jongwe munyika mako toda kuziva kuti sei muri mabhuru muri masoja muteritori yenyu mopinda mamwe masoja efereri muchibvumira izvozvo muchiti vanhu vehavamoda kuti vazomuzovatonga muti vafurwe sei vanhu vezano
ndozvatogara tichingotaura kuti madzimai vangada kupinda mupolitics muzvigaro zvikuru zvakaita semapresidential maMP kuri nani because of zvinoitika pamadzimai ivo pachavo ivo madzimai pachavo havavhoterani and vanotova nemagodo nemajelus havatombovhotirani zvachose vakazama vakawanda vana Tokozani Kupe vana Mai Mujuru vanani vana Linda Masarira zvese havana kana kuwana support saka madzimai chaivo havavhoterani kana vanhu vese
toro madzimai
varingovhotera vanhu vechirume havatombozovhoteri vamwe vavo vechikadzi
Ndune ngasiyana inachamisa. Ko chaanogwa nemwana chiiko soro jena uyo. Hanyari here. Zvinoboda kumukutsira kuti munangagwa iye Mbalule. Hasi kuona here kuti South Africa iri kuindepiko iyi. Nokuda kwavo vana Mbalule. South Africa iri kufollowa mafootsteps eZimbabwe. Ndizvo zvakatanga zvichingoitwa kuZimbabwe zvokuchinja-chinja dzimari izvi. Iye zvino mukatarira bepa ravo irori raiko zvino iri. Rakadosiyana nemari yakare yemuno muSouth Africa. Havasi kuzivona kuti nyika yavo iri kuenda kuZimbabwe. Vachachema mangwana. Chavanogwa nemwana chii? Vanogwei nayeko. Havasiyana nemwana ari kuzopinda muofisi. Mbalule svoda iwe.
Mangwanani pastudio 7 apo. Ndinoda kuti inini ndipindure mashoko apa mavhasa. Kuti vamavhavhaza tinovaremekedza vanhu vanonyarikanwa ngavarege kutaura nhema kana kuri kuti ichokwadi kuti vanhu vaizanupf havasi kurova vanhu havasi kuita mhirizhonga bva ngavasunge kavanhu vacho ndivo vane masimba ese parezvino ngavatumire kamapurisa asunge vanhu vacho tione kuti ndevapi
Mukoma tanonoka wande mamukasei. Kuri seiko ikoko mese timu re Studio 7. Ndoda kutaura panyaya yaitaurwa navamavhaza, vanonzi vamavhaza. Vamavhaza muri munhu mukuru chose. Vanhu veZANU-PF munotouraya zvinotooneka zviri pachena. Asi kuti hamubvumi imi vanhu veZANU-PF. Munotoba munotouraya zviri pachena munhu atoonekwa chaachitora munhu achindomuuraya kana kuba munongoramba mhosva dzenyu vamavhaza ka zivai kuti kudenga kuna Mwari muri munhu mukuru vamavhaza ityai Mwari baba imi zvose zvamunotaura izvi kaMwari vanoona ende mhinduro yenyu ichauya musi mumwe chete vamavhaza Vanhu veZANU-PF muri matsotsi, muri mhondi, mune utsinye usingaiti. Munofara muchidya zvinhu zviri kuZANU-PF. Saka hapana pamungambotendi mhosva dzenyu dzamunoita vamavhaza imi.
Inini ndinoda kuti nditaure nenyaya iri kuitika kuchipinge kwacheche choko. Kuti vanhu batanai mukamonzwa kuti pavanonga vachinzi vauya vefuro rimwe ivavo kana vanyari masoja vanyari vai batai mupondi kwakuraya vozoonekwa kunzi vange vapinda munyika medu zvisiri pamutemo sei chinangwa chavo chachiri chei ndokuda kutotorerwa nyika kavo saka chibatanai muvaponde kuraya hakuna nyika ingauya kutongwa nevamwe nerumwe rudzi saka ndinoti ndatenda hangu ndanzwa hasha dzisingaiti nechiitiko ichocho chekupa chechechei
toda kubvunzawo uyo anonzi vamavhaza uyo mubatiko wamavhaza munonyebereiko murume mukuru munhu akafunda munoshandisirweiko nebato rezanu PF nai wamavhaza imi kugara mhiri kwamakungwa hakusi kutiza nhamo here chakakusundai kuenda mhiri kwamakungwa chinyi munomboziva here kuti wamavhaza zvinhu zvamunotaura zviri kukubvisai chimiro munoramba imimi kuti bato rezanu PF harisi kurova vanhu harisi kuuraya vanhu harisi kurwisa vanhu munangagwa ndevechii paaitaura nhau dzese dzaanotaura dzese idzi vanhu vekumozambiki vakadaidzwa nani mauto emozambiki kuya muchipinge vanhu vakauraya moblessing ali ndianaani munhu akasungwa ndevechii munhu akauraya munhu kukwekwe ndevechiiko akasungwa akabudiswa uya wamavhaza taurai zvinhu zvamunoziva musatora nyika yezimbabwe kuita yenyu imimi namunangagwa wamavhaza mazvinzwa makati fishwa kunyura kumhiri kwamakungwa makanyura ikoko dai mwe kune rugare muri ikoko here mavhaza uyu tatenda mazviita tinogurei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti mumakore makumi manomwe mubatanidzwa weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO unoramba wakatsiga uchiunza chengetedzo nekugadzikana pasi pose. Vachitaura kumusangano weNATO muguta reVilnius muLithuania, vaBiden vakati iko zvino NATO yanyanya kusimba uye yanyanya kubatana, vachiti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vaifunga kuti nyika dzeNATO hadzina kubatana. VaBiden vakati panguva iyo runyararo kubudirira rusununguko neutongi hwejekerere zvavapa njodzi pasi pose, America nenyika zhinji pasi pose dzakaita zvadzinogara dzichiita mukuchengetedza rusununguko. VaBiden vakati kunyange hazvo pava nemwedzi gumi nemisere kubva zvapinda zvichisimba mauto eRussia muUkraine ichipara mhosva zhinji, vanhu veUkraine vanoramba vakashinga. VaBiden vakati kubva zvatanga hondo vakaramba vakatsigira mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky, vakaudza pasi rose kuti America haizosuduruki mukutsigira Ukraine. Vanoti vacharamba vachitsigira Ukraine senzira yokuchengetedza rusununguko kweupenyu husingaperi, vachiti tose tinotarisira kuti hondo iyi ichapera nenzira yakanaka, kusanganisa kusimudzira kuzvitonga kuzere kwevanhu veUkraine uye nekukudza miganhu nehunhu hwenyika dzose dzose. Izvo vanoti handizvo zvinodiwa neRussia, nokuti vaPutin vaifunga kuti Ukraine ichatanga kuneta muhondo iyi. VaBiden vanoti Russia inofunga kuti America ichaneta mukubatsira Ukraine, vachiti vaPutin havanzwisisi kubatana kuri pakati peAmerica nemadzisawira ayo. VaBiden vanoti kukwanisa kwevanhu kuzvifungira nekusarudza ramangwana ravo kunokosha kwete kuvanhu veUkraine chete asi kuvanhu vepasi pose, kusanganisira vekuBelarus, Moldova, Georgia nenyika zhinji pasi pose kune vanhu vanorovira kuti manzwi avo anzwikwe. VaBiden vakati hatifanhuri kukanganwa kukosha kwerusununguko, vachiti rusununguko harurwi kwezuva rimwe chete kana kwegore asi kweupenyu hwese. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamiriri vevechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana vanotambira chibvumirano cheZimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Process chinokurudzira kuitwa kwesarudzo murunyararo. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti riri kutarisa nzira dzokubatsira vatyairi vemagonyeti vechidzimai avo vari kunetseka pamabasa vari kunze kwenyika. ZANU PF yopomerwa mhosva yokukonzera mhirizhonga kufunga mumatunu akawanda. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mandiro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.